bhuku rinonzi This Mournable Body ndakanyora nechirungu. Zvekunyora mabhuku ndakakura ndichingonyora kubvira kuchikoro ndichingonyora composition zvichinzi composition yako iri kunakidza iko kumba mabhuku ndatiinawo zvekuti ndaiverenga ndichiri mudikidiki zvekuti zvinhu zvandakangokurawo nazvo.
Iri bhuku ramakawanikwa muchidoma pamusoro nezvaro, chii chakakuitai kuti mufunge kunyora bhuku iroro?
Handiri kutonyora mabhuku, handifungi kuti ndinomboregera pamuupenyu hwangu kunyora mabhuku. Sekutaura kwendamboita kuya zvinhu zviri muropa. Iro bhuku rinonzi This Mournable Body ndakarinyora ndichipedzisa ngano bhuku yakatanga nenyaya tambudzai zigauke riri bhuku rinonzi Nervous Conditions. Kubva ipapo ndakazonyora rimwe bhuku futi ndichingoenda nayo nyaya yake tambudzai zigauke ndichitsanangura kuti upenyu hwake hwangu akamira sei. Iro bhuku rechipiri richinzi The Book of Not. Saka ndakaona pamabhuku aya 2 kuti ndandisina kunyatsa kupedzisa kutsanangura zvese zvaiitika pane munhu iyeyu. Saka ndakati arega ndichipedzise manje ndichinyora This Mournable Body.
Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita kana kutenga mabhuku enyu vanokuwana ipapo?
Zvekutengesa mabhuku handitengesi bandinonyora chete. Kana bhuku ratorwa nemapublisher anodhidha, nemaagents vanotengesa, nemabookshops, ibasa ravo iroro, asi inini handitengesi mabhuku. Panyaya yekuti kutaurirana nevanhu izvandio handikuita ba. Ndaidaidzawo kunzi uyai mumbofundisa pakati kana kuti pakati pamwe zvaizoitika. Asi handisati ndambodaidzwa muno muZimbabwe kuti uyai mumbofundisa. Saka mukana wekuti ndinyatse kutaura nevamwe ndichivadzidzisawo ruzivo rwangu handisati ndauona.